Mr. Zimbabwe, tiri kushushika na zvikuru nezvaitwa nemapurisa izvo kuti vakapena vanga vachinopedza nguva vari mumaoko emapurisa nezirokara rako nhasi tazwa gweta ravo richitaura zvakare vamutangaza kuti vachange vari kurara futi kumapurisa egwara recentral mangwana vozoenda kudare. Tiri kurwadziwa zvikuru nekuti makapenawo handifungi kuti mhosva dzaungadzo wapara zvinokonzera kuti vange vachirara mumaoko emapurisa.
Mambonzwawo here kuti chii chakasvitsa kuti mapurisa angotanga nekutora danho iri, tichinzwa kuti nhasi vazoitawo press conference?
Taita mukana wekutaura negweta revakomana ava ndivo vatiudzawo kuti setakatsvagawo mashoko aya seshamwari vevakomana ava kunyange vachienda kuno ikoko kwamunotikombenewo tiri vamwewo pamutambo wedu semajournalist ishamwari dzedu saka ndovatiudzawo kuti mhosva yavapomerwa ndiyo yatataura iyo yekunzwa kuti vakanyora manyepo yekupublisha kana kucommunicata nhema zvinonge zvozvinzi zviri kukonzerwa kunzi vaiziva kuti manyepo uye zviri kunzi zvingangokanganisa security kana kuti defense yenyika kana kuti upfumi hwenyika sezvakanyorwa pasection 31A2 yecriminal law codification reform act.
Saka imi muri kupokana papi nematanho emapurisa?
Tikangotarisa zvewajongo section 62 zvimbori kurere, handiti ane bombiro idzva. Section 62 yedu yebombiro inotaura nyaya yeaccess kuinformation, section 63 inotaura nyaya yefreedom of expression and the freedom of the media. Tikakwarisa iro gwaro irori ramatii kwaisa press conference kwaungano kwasvesanaidzo majournalist nemapurisa ezvabrikazi police nurse kwavapa gwaro rakanzi investigation of poaching cases in the country. Zvinova vari kutaura nezvenyaya yekuurayiwa kwemhuka munyika. Tiri kutokatyamadzwa zvikuru nekuhumana kuri kuita mapurisa kuinsista nyaya yekuti vakomana vekufande mayo ngavaudze kuti nyaya yavakanyora musefande vakaiva nakupi. Ndozvatiri kuseka kaisu kuti zvabvepi ndezveikwezvo. Bumbiro redu rinonyatsotaura pachazvorega kuti vatapi venhau havamanikidzirwi kunzi vange vachidura kuti zvatava naizvi tazwa nakupi